Zviri pachena kuti Zimbabwe, kunyanya hurumende yeZimbabwe, yakagwadziwa zvakanyanya nekutandaniswa kana kuti kudzingwa muboka reCommonwealth. Zviri kuratidza pachena kuti vanoshuvira chose kudzokera muboka iri. Asika ngatitarise tichiti kuti unge uri muboka iri. Iboka rinofanira kunge richishanda nenyika zvisinei kuti nyika idzi dzaimbova nyika dzanga dziri pasi peutongi hweBritain munguva yatingati colonialism. Nyika idzodzo kusanganisira Britain dzichifoma bato reCommonwealth ari dziri nyika 54. Nyika idzi dzinofanira kunge dzine zvifananidzwa zvakafanana nekuti munyika imomo nyangwe zvazvo zvinoitika muCommonwealth zvisinei yatingati pachirungu binding effect, asi munyika imomo munofanira kunge mune utongi hwejekerere. Munyika imomo zveupfumi zvinongofanira kunge zvichifamba zvakanaka uye zvenyika idzi dzichidyidzanawo nezvimwe zvakadaro zvinongoratidza kuti ugaro hwevanhu hunenge hwakanaka. Saka Zimbabwe inoshuvira hayo, asi tikaongorora muitiro weZimbabwe kwemakore atingati kuda mashanu adarika kubva pauya hurumende itsvai, zvinogona kurema kuti vanzwikwe neCommonwealth vachinzi vaakudzoka kana kuti vanzi vadzoke zviri nyore, nekuti havasati vaita izvo zvinofanira kunge zvichiitwa nenyika dzinofanira kunge dziri muCommonwealth, nyanyanya panyaya dzekodzero dzevanhu.
Zvinotariswa zvacho ndezvipi kunyanya kuti nyika igone kuwadzana nedzimwe mubatanidzwa uyu?
Nyika kuti igone kunge iri pakati pedzimwe nyika dzeCommonwealth sezvandataura kwekutanga, inofanira kunge ine utongi hwejekerere, inofanira kunge iinewo zveupfumi zvinenge zvichifambawo zvakanaka kuitira kuti kudyidzana kwayo nedzimwe nyika kunge kune yatingati pachirungu mutual benefit. Zvino Zimbabwe mukatarisa zveupfumi hwayo pari zvino waenda kumawere kukudubuka kuita kuondongoka chaiko chaiko kutodarika zvatakamboona kumasure. Saka pari zvino Zimbabwe inogona kuita zvayo mukana, asi kuti politics dzayo nezveupfumi zvayo kati tikati zvematongerwo enyika zvayo zveupfumi hwayo nyaya dzekunge kodzero dzevanhu dzichiremekedzwa zvese zviri kuratidza kuti zvichagona kunge zvichirema. Unogona kuva mutoro, uchava mutoro, achava makata.
Vamabhenge, kune hondo dziri kuitika kuRussia uko izvozvi, totarisawo ushamwari hweZimbabwe nenyika idzodzo dzinana Russia nana China nedzimwe, hunoisiya yakamira papi munyaya yekudzokera muCommonwealth?
Ushamwari hweZimbabwe neChina sekubvunza kwamaita neRussia, tinoziva isusu kuti munguva yava Mugabe vaitoshandisa shoko rekuti look east policy, even nyangwe pano patiri kuona kuti Russia iri kushungurudza Ukraine kuburikidza nehondo iri kuitika muUkraine, tinotoona isusu iyo Zimbabwe ichitora atingati mapozisheni anoratidza kuti yakatsigirana neRussia. Zvimwe zvezvinhu zvinogona kuita kuti zvireme mukati menyika dzeCommonwealth kuti Zimbabwe itambirike